manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 29/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Yesi, azvirenzi tinotoenda kutaramba tambotedza gwizi rwakatova magwere tinonga tinoona kuti tinehomese tichisuka tina zvigayo nekuti kwakava uri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akaeredza chikafu chavo chose mbatya zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline amai Nancy Nyamandwe vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Revai Jopa vanoti kuburikidza nekushaya chokudya madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopirwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiye vana baba vari vega kumba nevana vechiuya kworara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba kumba hakuna chekubika saka unogumisira wautopinde paka mangekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura hamusisina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunun'una zvokuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nomumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline makare uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinhu yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizvo yekundoungana kudai tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarira vakatibatsira zvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini woya kunofamba zve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira tione kurerutsirwawo ngotizozvidambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana-siyana hatitozivi kuti vanonga vachiroorana vacho vakanaka here because kundosangana nemunhu ototorwa dondoreso razvane makondomu zveshuwa mumusaidhi
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani, avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo, vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno, kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja, vaAlpheus Makotore, kutinzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas Chiripasi.
Zvino zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mpengo cyclone idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izivikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yehanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Kuchimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nemalorries nemhaka yekuti mabridge anga akadambuka ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyaya the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango ndiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi iko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaya the river. Patasvika panyaya the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu, hadzikwanisi kuwambuka asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe onarebo wangu akumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura tupfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisatika kwanisa kuti kunosvika anything other than my four-wheel driver ane my one ton. Saka taitakurisa wenda kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya wekuHarare nameya wekuChitare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvika. Saka iva veZANU-PF vakatakuravo vakanosvika. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU-PF, hatinei nevuZANU-PF, chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vangava vadesperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwavo. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzasvera dziri kumbangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndopana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwaMutare, dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinoi tava nenza dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Indine vana 5 asi kutoritira vana kuri kutotambudza. Uchipinge tinoshandisa maoko pazvizhinji zvatinoita kurima. Kuita zvekutozotesesa bhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimbo iri tikati tarire zvishoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Tatandira rubatsiro kaviri. Kwekutanga kwakauya mabhaketi bhati nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Echipiri kukauya huku nematende nesipo zvekare hatina kukwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Azizi azizi yangu tuzoto inda ku taramba tambo tuzi zizi kwa katua magwere tinoonga dunia tini wamese tisuka tina ushigai mtu waga urusho matia kwa sana jeli zaga tu kwa nimbura.
Saka munotora nguwa yaka wanda zakadi kuti muunganidze chibageji chokuti mungakwanise kugaisa.
Zimu zaito zwa mapaza chao kuzama kufukunyura. Saka zinotora nguwa refu kukwanise kana kuzaja baketi vema gwiri kinde ushigai.
Kwa wana waru kuenda kuchikore ere?
Wana waru kuenda sama wasu kwanza kumina nuda kukuti nifuya zimu zitaka chakura mpane wandi kwa kuzo wa kuchikore.
Kwa mvura murugu iwana kupi?
Ya hizo zitora chokwa adi. Atina hapa meso sedi mbre zitu wana mbraine utana na kudwe inda chino temra mbraine kumuka pasio mburani zedi ziri za tina zuza kafa.
Asi murienyo hapa na hapo waka rasikane mafasha mvura?
Ayo atina kurasikiro ilino umo ichotipa mafasha mvura. Asi ngo tumatao na ndio atakangu sangana na wata atina kutukapa kule kudamuna kafa.
Pane manu waka wakuara?
Waripo waka kuara ni wamu wakato gwaone mvura. Very sorry panaraonde yedi panabatina wamu wakato gwaone mvura.
Wangani hawa?
Wavere mkwa wata atu isu uti. Wamu wakati wawati kama ndio atati abata na pamuji timbo sangana. Chikurukula panyaye mvura yoyo.
Mumwe mugari wekuchipinge East pakopera amai Hilda Sanganiso vashitaura vari parunare kuchipinge kwa kare na Blessing Zulwe Studio 7. Mumiriri wechipinge East mudari reparamende wa Matthias Matthew Mulambo vebatore MDC vaudzo Blessing Zulwe Studio 7 kuti vanhu avasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro zvokuti vamwe vanga voronga kutoratidzira.
Kuchipinge isi zinu banyaye mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mavillage medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndodambudziko ratina nanhasi uno hakuna chati chauya kuno.
Chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika?
Izvo ndo mubvunzo wakutotinetsa manje kuti zvasombo famba sei tiri kungozwa muredhiyo nomuTV kuti zvinhu zvadonetwa asi background kusvikana nhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chatichauya dzaane tichifonerwa nevanhu vekwabangira tichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko MP zvino zvetiri kuzwa matsiriko zviri kupi nanhasi uno hakuna chatichauya.
Ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii
nhasi uno ndaande tichivafonera kubvira makuseni ese sita vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndokwatichaenda because mangwana isatadhi havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzova kuti kuchipinge kunoku kune disaster yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiyo kuzvitichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda DDA yefood tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha.
Mumiriri wechipinge East mparamende wa Matthias Matthew Mulambo ve MDC vashitaura vari parunare kuchipinge kwakare na Blessing Zulwe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipanga mazano zveAmerica neChina zvinoti zvafambira mberi munaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa muNigeria nhasi. Muzinda weWhite House unoti kutaurirana uku kuchaenderera mberi pamusangano uchaitwa muWashington DC svondo rinouya. Vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necyclone idai muMozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera wakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro. Hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necyclone idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa. Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikasike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. VaMajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzeChimanimani neChipinge dzakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvandakaona kuChimanimani nekuChipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana. Kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane pangu panonzi paPikoko. Nokuti pane masoro ainzi akauka kuma 1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazvino vanhu vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva zvoti namba yevanhu vari kutaurwa vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona. Nepamusoro pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko toda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuChipinge tikapinda muKopa tikauya kwaMachongwe. Nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidzisa muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Then tozoenda kumabuilding ezvikoro. Kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoti perfect finding yekuti koitwa sei kuti tiite rehabilitate zvikoro izvozvo nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurisa.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ini ndogona kutosvika pa1314. Asi zivai kuti kumberi kweKopa ndakatadza kutono kusvika nekuti hwanhu hakuna mugwagwa. Tuvese vakaitobvunzana vaiti munogona kutadza kudzoka kwamuruka kuendawo.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa, madesk acho haako, mabuilding varida kudonha haana kugadzirwa, migwagwa yacho haina kugadzirwa, maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii, nekuti kwekufamba nako kwawacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa, vanokurumidza kuvhura vachienda kupi? Saka zvekuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo, nekuti pari kuda kuitwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachidhiswa kune zvataona apa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Pepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumataredzi mhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vaDag Coltart vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu skist 1 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupamikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we're seeking to enforce section 61 subsection 4 of
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzirwe nemasangano enhau. Aya, iyo inotinofanira kusava nedivi ravakarerekera uye vanofanira kuva kupamikana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kutevera kuti ava vanomboti havasi vehurumende asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvisi zvichabuda mudare hatingazvitauri, tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota tvaudza dare kuti munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndiyo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVeritas uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakota, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotepenyura nawo zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu se takamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Unhu hauye kudare kana zvichinge usina chakanganisa. Saka pakuona kwenzeko kuti hapana chaisa pamberi pedare zvinotaridza kuti pane chakakanganiswa neZBC. Saka court haiita on feelings, inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa zvingaita kuti vangauya kudare vachitsvaga.
Saka munovimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura?
Tinotarisira sekudaro.
Asi Heralda haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimisa kuti ichagadzira maburitsiro achaita nyaya dzayo. VeVeritas vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudare pamwe nesangano rebroadcasting authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo nguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira kudzoreni masungo ndini Kandi Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Muri kutaura na Memory Mutangi.
Makadii ko amai Memory Mutangi? Ndimi vekubhikita.
Ya, ndimi vekubhikita Machifu Marozva.
Ehe, titsananguriwo kuti kwakamira sei ikoko kubhikita nekuti vazhinji vari kunyanyo tarisa kuchimani mani asi toziva kuti kumasvingo makasanganawo nedambudziko iri. Kwakamira sei?
Ah, kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Ah, dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakatoita zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma vakasara vachingova pamhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Ini ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakatoita tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tichibva tachiza futi imomo ndokuzondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pinde mukicheni iyo ichisara yatodii chitosara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana ukazokwanisa kuzotora kana chibagi kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikira atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rojo Chinyengetere uyo akaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada ichine vatambi vayo vese vakavabatira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo naMurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Nome Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe mutevereri wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti vachitarisa zvakachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gore rino. Vamuseti vanoti semaonero avo FC Platinum nengezi Platinum Stars iyo inemurairidzi mutsva Ero Agbai ndidzo dzine mukana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum se timu ine mugombe izvozvi, we will never rule it out. Yeze ngezi Platinum nemari na coach munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichava budira zvakanaka.
Vamuseti vanoti zvimwe zvikwata zvakatenga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 neManika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokuchanetsa Manyika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvakara zvakabatana.
Asi mungorori wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo muko.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira, asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rese ratichasangana nao, tinotarisira kushanda neSimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Highlanders, Chicken Inn vs ZPC Kariba, Mushowani Stars vs Dynamos, Chapungu vs Blower Chiefs, Sondo Capes United vs Manika Diamonds, Triangle vs Ngezi Platinum Stars, Wange vs Yada, Herentals vs Tier 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Kambo Tigere Bo tichirangarira muimbi Tedious Matito wechikwata chingwenya Brothers akashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro nhau dzanhasi. Mamwe mauto arikubatsira kugwerwa kwechikafu kumanikaland oita tanga wandida kumadzimai arikuda chikafu kuchimani mani. Vanhu vakawanda vochema chema nekushaya chikafu mudunhu remanikaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Stanley Kelemsanga.
Soko isika tisenda bako VOA ndebele.